manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateriri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu mbudzi 27 2024 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Amnesty International yopa mubairo mutori wenhau weStudio 7 akashaya Lucy Yasini. Mutungamiri wechimwe chikwata chebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaJameson Timba nevamwe vavo voburitswa muusungwa. Ii ndio mimwe msore na uzedu za nasi zichuya kwa muri zichiva kuno ku Studio 7 irimu Washington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International nezuro rakacherechedza nekuremekedza mabasa akaitwa nemutori wenhau weVoice of America Studio 7 mushakabvu Lucy Yasini. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamhemberero dzokucherechedza mabasa anoitwa nevatori venhau mukuburitsa nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu, mutungamiriri weAmnesty International Zimbabwe Amai Lucy Masuka vakakurudzira vatori venhau muZimbabwe kuti vadzidze kubva kumabasa amushakabvu.
Kana munhu achinge abudisa nyaya ari mutapi wenhau, anogona kusvika pakuti kodzero dzake iye dzinogona kutombunyikidzwa, asi izvozvo zvazvifanirwe kuita kuti zvikonese basa rokutapa nhau kuti rienderere mberi. And Lucy akatipa a very good example kuti despite ma challenges anga aripo, despite the context yanga iri challenging, hazvina kumudzosera sure pakuita basa rake.
Mwana wamushakabvu Yasini vaCharles Muzhanye avo vakatambira mubayiro wakapiwa mai vavo vakati ruremekedzo rukuru.
Ndinonzwa kufara zvikuru. Basa raitwa neAmnesty rinoratidza kukosha kwangu kwakaita basa ramai vangu maererano nemastories avaita achibatanidza nezvemahuman rights zvavaita zvaibata upenyu hwevanhu vakawanda.
Mumwe wevatori venhau vechidiki akakokwawo kumhemberero idzi Tandiwe Garusa akatendawo mabasa akabatwa naYasini.
Anga ari munhu uyauya aikudzidzisa kuti nhau dzinotorwa sei uye uno zvimirirera sei pakodzero dzako pakutora nhau. Aikudzidzisa hushingi, aikudzidzisa kusatya, aikudzidzisa kutora basa rako nemazvo, kutaura chokwadi.
Vachitaura neStudio 7 pachiitiko ichi, sachigaro weAmnesty International Zimbabwe zvekare vari mukuru wesangano reGender and Media Connect muzvare Patience Zirima vakarumbidzawo Yasini nekukurudzira mabasa evechidiki.
Iye aikwanisa kusvikika nevana vasikana vari kutanga kusvika mumidia achivadzidzisa kuti aiwa mumedia makamira makadai mukatarisana nezvimhinga mpinyi zvamunowanana nazvo pakaitika maviolations pakaitika iye non sexual harassment unozvibata sei unozviripota sei.
Yasini akatanga kushandira Studio 7 mugore ra2010 kusvikira ashaya musi wa18 chikumi gore rino. Mushakabvu akashandirawo nhepfenyuro yeZBC, SABC News nemamwewo masangano enhau akasiyana-siyana. Yasini ainyora nyaya dzezvematongerwo enyika dzinoenderana nekutyo rwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe uyewo nyaya dzezveutano nezvimwe. Mushakabvu ndemumwe wevatori venhau vakamboshungurudzwa nemapurisa kusanganisira kurohwa nekuvhundutsirwa ari pabasa rake. Akandeke kutanga Amnesty International Zimbabwe ichicherechedza vatori venhau vanonyora vachikurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Mutungi wedare ra Major Street, Major Street Colette Ncube vatongera mutungamiri wechimwe chikwata chebato rinopikisa Residents Coalition for Change va Jameson Timba na va Jason Kaudza chirango chekugara mujeri kwemakore maviri. Asi mitongo iyi yasendekwa parutivi vachinzi vasapare mhosva yakadai makore mashanu anotevera. Vatimba nevamwe vebato ravo vakasungwa musi wa 16 chikumi vachinzi vainge vaungana kumba kwavatimba kuAvondale muHarare vachida kukonzera mhirizhonga. Vamwe vakawanda vakasungwa vakaburitswa kuchisara vamwe vanodarika makumi matatu vanga vari mudare nhasi. Mumwe murairidzi anga ari musungwa akaremara vaRonald Hondongwa vanova nhengo yesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vapowa chirango chekugara mujeri kwemwedzi mitanhatu. Asi chirango ichi chasendekwa kwemakore mashanu. Vamwe vane zvirango zvasendekwa parutivi vanosanganisirawo vechidiki vanga vari musungwa vange vari vapfumbamwe avo vanga vapiwa gore vari mutirongo vakanziwo vasapare mhosva dzakadai makore mashanu. Mamwewo madzimai masere anga apiwa gore nemwedzi miviri kuchitiwo vamwe vanhu gumi vemuHarare vangapiwa gore nemwedzi mina kuti vagare mujeri. Asi zvose izvi zvasendekwa parutivi kwemakore mashanu anotevera. Magweta avo azivisa kuti achakwikwidza mutongo uyu nechirango kudare repamusoro. Kuratidzira kuri kuenderera mberi muMozambique maguta akaita seMaputo neNampula nemamwe vanhu vachitsutsumwa nezvakabuda musarudzo dzakaitwa musi wa 9 Gumiguru dziri kunzi nevamwe vanoongorora sarudzo dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Sangano reCenter for Democracy and Human Rights rinoti wandu wevanhu vafa munyika iyi vachiratidzira wasvika pamakumi matanhatu nemashanu kana kuti 65. Nasi muchiitiko chakatyamadza vanhu vakawanda nevhenyuro yeAFP yaburitsa vhidhiyo yemapurisa achitsika nemotokari mumwe mudzimai anga achiratidzira ari kunzi akuvara zvakaipisisa. Vanhu vange vachikanda matombo mapurisa achivaredzera pfuti nekukanda utsi hunokatyidza. Mukuzeya nezvemamiriro akaita zvinhu munyika iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuNampula kuMozambique vasimba vazvare mhaka kuti tinzwe zvizhinji.
Kwaita mhirizhonga nezhowezhowe mukoma Ivanzi kuno kuMozambique, inini ndiri kuNampula. Vebato rinopikisa rinotungamirirwa naVenancio vari kuramba sarudzo dzakabuda vachitiwo vakabirirwa. Sezvo isusu zvedu tiri vatorwa hatina chatinonyatsoziva, asi zvakuitika pagiraundi ndozvakutyisa nekuti vanhu nemapurisa vakuridzirana. Vanhu vari kufa, vanhu vari kukuvara zvakaipisisa. Kune chiitiko chabva kutoitika iko zvino. Patofa vanhu takatarisa pakuvara vanhu takatarisa mukoma. Maivanzi zvino hazvina kumira zvakanaka. Hazvibude pamapepa, hazvibude hazvo panyuzi, asi ndo zviri kuitika takatotarisa isu, ndo zvatiri kuona.
Saka imi sezvizvarwa zveZimbabwe zviri muMozambique, upenyu hwenyu hwakachengetedzeka here panguva ino?
Kutaura chokwadi, akatichengeta nemwari nekuti situation yacho haisi kusarudza kuti uri muZimbabwe here kana kuti uri muSouth Africa here kana kuti uri wemuno muMozambique macho here, nekuti pazviri kungoitika chero nguva zviri kungoerekana zvatanga zvakuto kwanisa almost mwedzi wese tikangoti pakangopera maelections zviri kuitika each and every time. Handidi kunyeperai, upenyu hwedu huri mumaoko, tingotedzera chero chinenge changoitika. Kana vanhu vakatiza vakanohwanda tinotiza kuti chihwanda, kana vanhu vakanzi vaswere vari mumba toswera tirumba. Saizvozvo izvi zvatoitika titoriwo mutaundi, tiri pakufamba tichienda kwatanga tichitoenda, chitiko chatoitika ichi. Vanhu vakakuvara, vanhu vakatofa, hazvizikani chinongoitika panguva.
Muri kuona here sekunge mapurisa achakwanisa kumisa mhirizhonga yanga iri kuitika iyi nekuchimbidzika.
Tingati vari kuchengetedza here kana variwo vakutopfuura nekuti mutemo chaiwo ndokuti panoprotesta vanhu mapurisa anofanira kunge ane vanhu. Haafani kunge achienda kunorova vanhu kana kuridzira vanhu futi. Saka hapana havazi kuita basa ravo nemazvo. Ivo vari kungomirira chete kuti vanhu vakapinda murodhi vachiita zvavanoita vakutouya vakurova vakutopfuura vanhu. Chatinoziva isusu hurumende vanhu mapurisa ipofu. Saka mapurisa anototeerera zvinotaura vanhu nekuti ndoo vakavapinza basa. Ndoo zviri kuitika mukati menzvimbo ino. Mapurisa haasi kuchengetedza vanhu asi kuti akutorova vanhu akutopfuura vanhu.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuNampula kuMozambique vasimba wazvere mhaka vachitaura vari parunare kuNampula kwakare naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri weBotswana achangobva mukusarudzwa vaDuma Boko varikurudzira vatungamiri venyika dzemuAfrica kuti vapote vachitsuurana nekuti vakasadaro vanogona kuguma vasvika kuna Taisi Reva. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vachivhura zviri pamutemo musangano wekuziva matambudziko nezvimhinga mupinyi zviri kutadzisa kubudirira kuAfrica weAfrican Economic Conference muGaborone kutaguru reBotswana nemuvhuro, vaBoko vakati kutsiura nako vatungamiri kwakakosha.
We will be our own worst enemies if we do not step up, call each other out where we have to as leaders, and this has been one of the problems.
Vatungamiri zvakakosha kusipote tichitsiurana nekuti tikasadaro tinenge tazvisi. Kila mtu mfuko ili njiro rimwe dambudziko guru latinofanira kugadzirisa.
Kurudziro iyi haisi itsva. Vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa Thabo Mbeki nevaive mutungamiri weNigeria vaOlusegun Obasanjo muna 2003 vakaparura chirongwa chekuti vatungamiri wenyika dzemuAfrica vapote vachitsiurana nekudzoredzana kana kuti African Peer Review Mechanism. Izvi zvaiitwa kuti Africa igadzirise matambudziko ayo kwete kuda kumirira vabva kure. Asi sezvirongwa zvakawanda zvaAfrican Union zviri kuratidza kuti muromo hauzarirwi nerwizi. VaBoko vakatiwo hondo dziri muAfrica dziri kudzorera budiriro kumashure.
Ending armed conflicts which hinder development.
Kupedza hondo dziri mudunhu redu chinhu chakakosha nekuti zviri kudzorera budiriro kumashure. Vamwe vari kumanikidzwa kuenda muupoteri uye vamwe vanosara nemavanga.
Sangano remaAmerica reAfrica Center for Strategic Studies rakazivisa mugwaro rakaburitswa muna Gunyana gore rino kuti vanhu vemuAfrica vanodarika mamiriyoni makumi mana vakamanikidza kuenda muupoteri nekuda kwehondo. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reFrancistown uye chichirarama nechamukai nyama vaThompson Gachange vagamuchira kurudziro yavaBoko nemaoko maviri.
Saka isu hatifani kurarama upenyu wekungo vanherera munyika dzevamwe. Isu tura kudzokoro kumusha tovako Zimbabwe yedu asi tinotya but kutya kwacho kuchapera.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paUniversity of Botswana Dr. David Mandianike vanoti shuro yavaBoko inogona kunge vapedzwa nekuitika nekuti kwava kusarudzwa vatungamiri vatsva vakati wandei mudunhu reSouthern African Development Community kana kuti SADC.
SADC mune mhepo yavhuvhuta munyaya dzematongerwo enyika. Tiri kuona vazhinji maopposition parties vari kuuya vachipinda vachora zvigaro. Pane mukana wekuti pachangoita vechidiki vaakuramba vachiuya oro maopposition parties aakuramba achiuya achizochallenger maexisting political parties which have been fairly dominant political parties.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dzinoti kutsiura kunoti netseise zvakabuda musarudzo yemuZimbabwe gore rapera. Apo vaongorori vesarudzo veSADC vachitungamirwa neZambia vakati sarudzo dzainge dzisina kufamba zvakanaka. Zimbabwe neZambia zvakabva zvave makaraso nani. Asi muongorori wenyadzi zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vanoti kurudziro yavaBoko haisi nyore sezvo nyika dzichiti dzakazvimirira.
Nyika nenyika dzine mafambisiro adzinoita zvinhu zvayo kana takatasana nezvematongerwo enyika kana takatasana nezvoupfumi hwenyika. Saka dzimwe nyika hadzibvumidzwi kunge dzichipindira munyaya idzodzo.
VaSouth vati pakafanira kunge paine kuremekedzana pakutsiurana kwacho. Vakawanda vanoti kutadza kutsiura nhandiko kunopa vamwe kuti vashore zvakanyanya masangano akaita seAfrican Union neSADC. Musangano waAfrican Economic Conference wakarongwa nebanga reAfrican Development Bank rakabatana nesangano reEconomic Commission for Africa kana kuti ECA nere United Nations Development Program kana kuti UNDP. Nakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Vatereri, echino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pa VOA Shona WhatsApp channel yedu uye pa Facebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande re WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya follow. Munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu patinokupai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govana ine vamwe nhau dze Studio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera. Sangano re Zimbabwe Women's Bureau rinoti richange richishanda nemadzimai ekumaruwa richivabatsira neruzivo rwekuchengetedzwa kwekodzero dzavo panguva ino pasi rose. Nenyika dziri kurangarira nekucherechedza chirongwa chekurwisa mhirizhonga yemudzimba che 16 days of activism against gender-based violence, icho chakatanga nemusi wemuvhuro chichipera nemusi wa 10 mwedzi unouya. Ngati nzwe hurukuro yaitwa na Marvelous Mpyanga Nyahuye na Mai Melody Gwangwara vanoshanda neZimbabwe Women's Bureau.
Zimbabwe Women's Bureau musangano unoshandira kumaruwa kipa madzimai ruzivo rwekuti vasambonyikidzwe uye zvivaziviko kuenda kana vachinge vasangana nemhirizhonga. Tine mahofisi munzvimbo dzana Mutoko, Goke uye Gwanda. Kune dzimwe nzvimbo tine vatinoshanda navo vanotibatsira basa vatinoti mavolontia kunzvimbo dzakaita sana Masvingo, Mutare, Rimba uyezve ana Mhangura. Uyezve tinoramba tichingopinda mune nzvimbo dzose dzakasaririra idzodzo nekuti ndiko kune vanhu vakawanda vanoda ruzivo.
Sangano renyu rinoshanda here nemamwe masangano mumabasa amuri kuita kumaruwa mukuedza kudzidzisa madzimai pamusoro penyaya idzodzi dzemhirizhonga?
Zimbabwe Women's Bureau iri kushanda nemamwe maorganization mukucherechedza 16 days of gender-based violence. Tichashandana na Women's Coalition, tichange tichibata pamwe chete nehurumende, tichibata futi pamwe chete nevanoita zvemutambo, National Arts Gallery of Zimbabwe, tichange tichishandawo pamwe chete nemashambanzo uyezve Men Against Zimbabwe mukuderedzwa kwemhirizhonga munharaunda dzedu. Mitambo iyi iri kuitwa kunzvimbo dzakasiyana siyana dzinosanganisira Bulawayo, Harare, Gweru, Hopley and Epwe. Panguva yatiri kucherechedza kuderedzwa uyezve kupedzwa kwemhirizhonga, tiri kushanda pamwe chete neministry yedu of Women Affairs, Community, Small and Medium Enterprise Development, tichishandazve nemapurisa ari munharaunda dzedu kunyanya ratingati department obandiko Victim Friendly Unit, apo vanenge vachipa ruzivo kumadzimai uyezve vanhu vari munharaunda wepa vanokwanisa kubatsirwa kana vachinge vapokana kuitira kuti vanhu vasazosvika pakukuvadzana kana kurovana mudzimba.
Zvii zvamunokurudzira madzimai anenge akatarisana nemhirizhonga kuti aite panguva iyi?
SeZimbabwe Women's Bureau tinokurudzira madzimai ari kurarama mumhirizhonga kuti ngaabude pachena, vataure matambudziko avari kusangana navo kuti vakwanise kuwana rubatsiro. Kazhinji kazhinji mhirizhonga inokodzerwa nekusawirirana mumba kuburikidza nekwekushaya sezvatinoziva kuti upenyu hwakaoma uyezve hunoshanda kashanduka. Tine kudaro mudzimai akataura anowana mabatsirikiro aangaite kuti mudzimai akwanise kuwana chouviri muri gari yakaguta vanhu vasapota vachirovana mudzimba.
Amai Melody Gwangwara vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Women's Bureau vachitaura naMarvelous Mpyanga Nyahuye weStudio 7 vari muHarare. V veruzhinji nemakambani varikurudzirwa kuti vayeukewo vakarimara nevanoshaya munguva ino yezororo rekisimusi sezvakaitwa nemakambani eMimosa Mine, Shushine pamwe neshamwari dzavo dzinosanganisira Valion Mhlanga avo vakaenda kuchikoro cheMargaretha Hugo School for the Blind chinozivikanwa zvakanyanya nerekuti Kopota School for the Blind kwazimuto mudunhu remasvingo mazuva mashoma adarika vakanobatsira vana vari pachikoro ichi. Godfrey Mutimba anotipanya inotevera.
Vana vakaremara vakapota vazhinji vavo vasingaoni uye vachibva kumhuri dzevarombo vakafara zvikuru kupiwa zvipo zvekisimusi pamabiko avakaitirwa aya, sekutaura kwemukuru wechikoro ichi amai Tsitsi Muganhu avo vanoti
mwana ari pakapota mwana akaremara ari disadvantage zvokuti vamwe havagoni kuwana zvikose zvavapuwa zvekrisimusi. So there is great joy nekuti vana vakaremara vane zvavapiwa early krisimusi inoita kuti nyange vachiita kumusha vamwe vari kutaura kuti krisimusi yedu yatoita gore rino zvatotiitira. Satinotenda zvikuru nebasa raitwa pano, basa rinoshamisa.
Achitaura akamirira chikoro ichi guidance take ane usope uye asingaoni akati rudo rwake zwa urwu rwakakosha. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muhofisi yekudyidzana nenharaunda kuMimosa vaRobson Kadike vanoti gore roga roga vanoisa mari parutivi yekubatsira vanonetseka.
Tinotoona kuti gore rega rega taisa budget seMimosa rekubatsira vanonetseka, ndosaka nhasi tiri pano tichiita mabiko ekisimusi.
Kunyange vakaramba kutaura uwandu hwemari yavakabatsira nayo Kapota yese, vakabiki vakati vakavaka mudhuri weKapota House pachikoro, vakatengera chikoro motikari itsva yerudzi rweIsuzu KB250, vakagadzirisa mapoto ekubikisa uye kutenga zvikwanisiro zvekuti chikoro chibike sipo makobra pamwe nemishonga yekuchenesa muzimba kuti vawane mari. Vachitaurawo pamabiko aya vaiva munyarikani mukuru uye vari munyori mukuru mubazi rezvekufambiswa kwemashoko Vanik Mangwana vakati hurumende nemakambani ainochidzana nayo ari kutevedzera mashoko emukuru wenyika yekuti hapana anosiyiwa kumashure segotsi.
Leaving no one or no place behind. Tati, tisina watinosiya kana nzvimbo yatinosiya. Tireitika nechokudaro. Munhu wese akakosha. Iwe wakakosha.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revakaremara reZimbabwe Disability Amalgamation Trust vaHard Life Tangai vanoti zvakaitwa nemakambani aya zvakakosha.
Likewise tinozvikudza nekurumbidza nekuti vashoma vanoyeuka vana vakaremara panguva dzakadai, saka ava vavakoshesa nekuvarangarira panguva yekisimusi yatapinda.
Mimosa yakacheresawo chibhorani ikaisa magwenya emagetsi anoshandisa zuva pachibhorani kuti mvura isvike kudzimba dzinogara vadzidzi mwene dzinobikwa nekudyirwa, izvo zvakaita zviuru zvipfumbana zvemadhora ekuAmerica kana kuti 9,000. Chikoro chikapota School of the Blind chiri pasi pekereke yeReformed Church in Zimbabwe. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri wevakasarudzwa kuva mutungamiri wenyika yeAmerica vamirira kugadzwa vaDonald Trump, amai Caroline Leavitt, vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti vamwe vanhu vakasarudzwa navaTrump kuti vave mudare ravo remakurukota vari kutumirwa mashoko vachityisidzirwa. Izvi vati zvakaitika nezuro uye nhasi mangwanani. Amai Leavitt havana kutaura kuti ndivanani vari kutyisidzira vakasarudzwa ava. Vanoti havo vari kutyisidzira ava vari kutumira mashoko ekuti vachakanda mabhambo kune muzimba zevanhu vakasarudzwa na Trump ava kana kunyeperawo kumapurisa kuti padzimba dzavo pane mhosva dzinenge dzichiparwa kuti mapurisa aendepo akapakatira futi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, svondo rino tiri kutarisa matambudziko akatarisana nezvizvarwa zveZimbabwe izvo zvine magwaro ekugara muSouth Africa ave kusvika kwamvura yacheka makumbo anozivikanwa nekuti Zimbabwe Exemption Permits. Magwaro aya anenge asashande musi wechishanu. Kuti tize nezvenyaya iyi, Evans Ninga weStudio 7 abata mumwe wesangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa, ari mukuru wesangano reZep Holders Association vaEdward Muchatuta.
Isusu seorganization zechiti coordinating committee nevakuru anosvika akutosvika matatu tichikurudzira nhengo dzedu kuti dziapply mawaivers, uye pakazouya minista achitaura nezvemapermit etuye tichakurudzira kuti vamwe vasiri kuda kuapply mawaiver, vasiri kuda kuapply general work visa vaapply permit iyoyo. Asi dambudziko ratakasangana naro ndekuti tine magweta ekuZimbabwe aiti achanomirira vanhu mudare, airambidza vanhu kuti vasaapply. Saka tine vamwe vakateerera magweta iwayo vakasvika pari zvino vasina kuapply. Iko zvino ndopava kutanga kuchimhanyamhanya kuda kuapply.
Saka izvi zvinoreva kuti kudii musi wechishanu ukasvika vasati vaapply vochiita sei?
Chishanu chacho pari zvino kuri kuti tikabatsirana isusu nemagweta iwayo airambidza vanhu kuti vasaapply, tikabatsira kudzokera kuvanhu kuti vanhu vaapply, vakakukwanisa kungoita online application then zvinenge zvaapari nani kwesinezin chasara isubmission. Saka deadline yacho inenge yabata.
Asi veruzhinji vakakwanisa here kunge vaapplya kana kuti vazhinji ndo vasina?
Kumamemba kuvanhu vedu nhengo dzedu vazhinji ndo vakaapply, nokuti taivakuridzira kuti apply mawaiver kana kuri kuti hamuna mari yekunobhadhara asi ingogarai maita online application. Vamwe vacho taigona futi kuvabatsira nemari, vainetseka nemari dzekuti vaite application iyoyo.
Vari muboka ririmo muchikwata chevanawo maZEP aya, mashoko amungavapendei kuti kudii?
Mashoko atinokwanisa kuvapa ndeyekuti ngavapote vachiteerera zvinotaurwa nevamwe vanhu vane maZEP, nekuti magweta edu maitiro avari kuita ndo ari kutokanganisa vanhu. Asi kune vasati vaapply izvozvi ngavangoita online kubvira nhasi kusvika musi wechishanu wacho vaone kuti vaitere online application, then pakuendesa kuita submission zvino zvavabatsira. Kana kuti tigone kutaura naminista, zviri nani kuti titaure naminista tine zvimwe zvatiri kuita. Asi ndokukumbirawo imimi majournalist mutibatsirewo pakuudza vanhu vedu vanotamba nepfungwa dzemazimbabwe. Mazimbabwenzi atambwa navo for a long time vazii.
Avo vanga vari mukuru werimwe sangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa reZep Holders Association vaEdward Muchatuta vari parunare kuPretoria naEvans Ninga weStudio 7. Munhau dzemitambo, Castle Premier Soccer League yazivisa mazita evatambi venhabvu vakashura mare gore rino kana kuti Soccer Stars of the Year. Vasarudzwa vanoti Blessing Sasha Moyo, Donovan Bernard, Emmanuel Jalai, God Knows Murwira, Isheunesu Mauchi, Kama Billiard, Kingsley Muremba, Linoth Chikuwa, Trimo Machope, Walter Msona na Webster Tafam. Vateereri muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yemaZimbabwe Exemption Permits ekuSouth Africa ayo ave kusvika kumagumo nemusi wechishanu, asi vamwe vachiti havasati vakwanisa kuwana magwaro matsva avari kunzi vange vatora. Vanoda kupinda muchirongwa ichishandisa WhatsApp namba dzedu dzinoti 001202 0365-0318. Sezongu wa hedia pera regaiti mbotari samsure na ozhakare. Amnesty International yopa mbairo mtorue na West Studio 7 akashaya Lucy Yasini. Tashuka kumagumo ichirongwa chedu cha nasi. Anokoneka ni mfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti. Mrari zhakanaka wa atereri ndokusia emina ntunga milinkomo munaudze isindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela kweza kusihlwa mthwakazo omuhle lamhlanje kungolwesithathu mhla ka 27 kuLwezi 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
bayengumuntu wayegcina abasakhulayo owayebatshengisa ebafundisa umsebenzi. Simkhumbula ngalokho njalo sithaba kakhulu ukuthi bamnike i-posthumous award le kuma awards awe Amnesty.
Oye intathelizindaba yomsakazo weStudio 7, umuyi uLucy Yasini uphiwa isicoco sokuloba izindaba eziphathelane lamalungelo kaZulu.
Ngeva kwezolo ngingena eMaputo, ngathi mangehlika emoteni abafana laba bangikhutha ngesitina ngabale ayengena ekstrakini, then omunye umfowethu bamshaya imbamba ngesitina wawela phansi.
Amapolisa agcoba owesifazana ngemota obetshengisela emgwaqweni kwele Mozambique ekhonona ngempumela yokhetho lukamongameli. Kugwetshwa umkhokheli welinye lamacele e-TRIPC umnumzana Jameson Timba labanye bakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umuyi uLucy Yasini owaye intathelizindaba yeStudio 7 uphiwa isicoco sokulwela amalungelo oluntu intathelizindaba yeAmnesty International isithi waye lesibindi sokukhathalela abantu beZimbabwe. Ngesikhathi ephiwa isicoco lesi izolo intathelizindaba zikhale ngokuthi kazisebenzi ngemfanelo. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Uyasini owasebenza okweminyaka edlula amathuna amathathu 30 emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC, SABC Channel Africa na kuStudio 7 uchazwe njengomuntu owasebenza imisakazo ikakhulu oweStudio 7 ukuveza iqiniso ngokukhahlanizwa kwabantu eZimbabwe nguhulumende. Ekhuluma emkhosini lo lapho okuphiwe khona izicoco ezishiyeneyo intathelizindaba ezibona ngamalungelo oluntu obemele inhlanganiso ye-Amnesty International uNkosazana Zandile Ndlovu uthe uyafini waqhuba kuhle umsebenzi wakhe esaphila.
Sasimbiza uSisi Lucy ube yimbokodo kithi njengentathelizindaba zesifazane ubeqine kakhulu kwezokumela amalungelo abantu.
Uyafini watshaywa ngamapholisa ngomnyaka ka-2016 ngesikhathi eloba udaba lokuthengisela kwamalunga ebandla le-Movement for Democratic Change eHarare. Intathelizindaba eziningi zithi wayelesibindi njalo elwela ilungelo loluntu ngokuloba izindaba eziningi ezimayelana nokukhahlanyezwa kukaZulu. Omunye wabancome umsebenzi wakhe nguLeopold Munende osebenza ezimele.
Wayengumuntu owayegcina abasakhulayo owayebatshengisa ebafundisa umsebenzi. Simkhumbula ngalokho njalo sithaba kakhulu ukuthi bamnike i-posthumous award le kuma awards awe Amnesty.
Umdeni kaYasin wamukele isicoco lesi ngenjabulo. umnewabo umnumzana Charles Yasin ukhulume emkhosini lo.
Jabulile kakhulu ukuthi Amnesty International imkhumbulile ukade wethu ukuthi umsebenzi wabe wenza kodwa nje wawusesabisa.
UYasin owathathwa isifo semvukuzane njalo owabhubhela isibhedlela seSt Andrew Hospital eHarare uhlonitshwa ngelemelika lamanye amazwe athi wayezimisele ukulwela ilungelo loluntu. Kusenjalo intatheli izindaba ezikhulume embuthaneni lo izolo zithi sibi kakhulu isimo sentatheli izindaba eZimbabwe ngenxa yeholo eliphansi njalo lokungadlelani kuhle lohulumende. Ezinye intatheli izindaba zithi sezihlale inyanga ezifika isithupha zingaholi ngoba amankampani esehluleka ukwenza imali. Enye intatheli izindaba ezikhulume emhlanganweni lo ngu-Evans Mathanda owephepha le-Newsday.
Akula i-media house okuthiwa le ingcono. Amamidia wonke nje asesimeni esifanayo. Into lokhu sokukhathazeka kakhulu ukuthi abaningi sebebona kungcono ukuthi bechiye e-profession ya.
Amazwi la asekelwe ngumnumzana Njabulo Ncube owenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum yena othe loba nje isimo sokuhlukuluza kuhulumende sesingcono sekusele isimo somnotho sona athi simi manzonzo.
Abantu abasathakazeleli ukuthi bathenge amaphephandaba. Lokhu kwenza ukuthi khona ukusebenza intatheli izindaba kube nzima ngoba akula mali engenayo.
Kodwa osebenza ukugatsha lokahulumende lokukhishwa kwembiko umnumzana Methuseli Dube uthi uhulumende uyazazi zonke inhlupho zentatheli izindaba.
Uzama ngazonke indlela ukuba asekele umsebenzi wentatheli.
Abanye abathole izicoco nguBlessed Mhlanga osebenza kuHeart and Soul TV, iBackdrop TV okuthiwa yenze kahle ebulenjini beinternet. U-Edgar Kweshe owephephandaba le-Newsday, uMichel Gahadza owe-Tallgrass Media nabanye abambalwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
The Voice of America.
Kulo wesifazana ogxotshwe ngemota ngamapholisa kwele Mozambique namuhla ngesikhathi etshengisela eMaputo labanye bakhe abathi kabamukeli impumela yokhetho lukamongameli okwanqoba khona umnumzana Daniel Chapo owebandla elibusayo eleFrelimo. Abezindaba abe-AFP babika ukuba owesifazana lo ulimele kakubi njalo ulaliswe esibhedlela. Abanye babikwa bethu belimele ngemva kokudutshulwa ngamapholisa. Inhlanganiso yeCenter for Democracy and Human Rights ithi sokubulewe abantu abangamachumi ayisithupha 65 kwele Mozambique kulandela ukutshengisela kwabo besekela umnumzana Venancio Mondlane owebandla eliphikisayo. Yena othi iFrelimo yaqilibezela kukhetho oluqhutshwe lonyaka ngomfumfu. Kusenjalo bathole nzima labadabuka eZimbabwe abatshayela izimota ezinkulu ezithwala impahla etshiyeneyo engeniswa kwele Mozambique. Sixoxe lomunye wabo umnumzana Forget Mpofu.
EMozambique laba bantu bavuke ubhedo namhlanje bavuke bejikisile ngoba kade besitshela vele izolo baqala ukuyenza into le islowdown namhlanje bavuka bevale yonke into bamile bathi bona bafuna izinto zenzeka ngendlela abafuna ngakhona.
So balitshelani manje lina balitshelani bathi lonene
sina ngoba bona bafuna ukuthi kwenzakale le nto bona abayifunayo. Ama-truck ayingenisa imali eningi kakhulu laphana eMaputo so bathi bona ngcele bevale ama-truck ungabe ngisho i-truck ngisho yodwa ngizonayo.
Lapha-ke sebezama ukuvala umthambo sibewemali.
Babavala umthambo ukuthi bekhawulise lo muntu lo aze ayehle ngoba lo muntu wasuka wabachazela ukuthi abangamoshi abenze i-strike but bengamoshi but bona ngoba wabona ukuthi into leyo bamsisa ubuhlungu sebeyenza more ukuze aze ubuhlungu agcina eyenza le nto leyo abayifunayo.
Wena bakwenzeni khona ngapho kwele Mozambique akutshela abantu ngokujulileyo?
Njengoba mina ngisho ukuthi ngingena eMaputo everyday ngemva kwezolo ngingena eMaputo ngathi uma ngehlika emotweni abafana laba bangikhutha ngesitina ngabale ayengena ekuthatheni then omunye umfowethu bamshaya imbamba ngesitina wawela phansi. Bathe bethi bagijima ngase ngishithi kibo ebantwini vimba vimba then kwasekuphuma abantu sazama ukuthi sibabambe abafana laba abalele. Izolo ntambama ngithe uma ngiphuma bangithembisa ukuthi masibuya futhi siqhubeka sidlala le track bayishisa.
Yes, ngathi awusabuye vele.
Emaputo sokunzima ukuthi ngibuyele ngoba manje ngisimcine ngathi hey mina nginabantwana and yimi ngisebenzayo yazi impilo egolifile ubhadale rent wenzeni so manje ngavele kuboshakala yini yonke into iyame endlini ngathi no abeli ngicela ukuthi ngihambe ngendlini kancane ngekhupha umoya ngoba lokho kunje angeke ngize ngikumele.
So awubona ukuthi uyabuyela nini khonapho?
Ukubuyela angazi ukuthi ngiyabuyela nini ngoba la bantu bavuke ubhofa bagcwele indawo yonke bavalile.
Lapha sikhuluma ngeMaputo leLibombo yonke indawo.
Sikhuluma from start from airport kusehla kusiya phakathi e-airport bavalile wahamba la bathembisele ukuthi manje bayashisa i-truck bakushisele phakathi.
Umnumzana Forget Mpofu ngomtshayeli wezimota ezinkulu ezingena kwele Mozambique obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esePitoli kwele South Africa. Umantshi uKholethi Ncube usegwebe umkhokheli welinye lamacele ebandla leTriple C umnumzana Jameson Timba kanye lowaye ngukansila weHarare umnumzana Jason Kawutsa ukuba bavalelwe entolongweni okweminyaka emibili kulandela ukutholakala kwabo belecala lokuqoqa umhlangano owawungekho emthethweni lonyaka ngoNhlangula. Kodwa uNcube wesule isigwebo lesi esithi akumelanga ababili laba benze umhlangano ongekho emthethweni phakathi kweminyaka emihlanu elandelayo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ibika ukuba abanye abatholakale belecala elifanayo abayisishiyangalombili abangabesifazana bagwetshe ukuba behlale entolongweni okwenyanga ezilitshumi lane 14 months kodwa isigwebo lesi sibekwe eceleni njengesikathimba lokawutsa. Kulabanye njalo abasakhulayo ababotsha loThimba abesulelwe izigwebo zabo ngumantshi yena othe bengaphindi futhi bedale icala elifanayo phakathi kwenyanga kweminyaka emihlanu ezayo. Abantu laba bonke besebehlale ejele okwenyanga ezinhlanu. Babotshwa endlini kaThimba bethakazelela usuku lwe-Day of the African Child eHarare. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Izivumelwano ze-Israeli lebutho leHezbollah sesibeke sokubeka phansi izikhali okwensuku ezingamachumi ayisithupha. Uxolo, okwensuku ezingamachumi ayisithupha kukhanya silandelwa ngokugcweleyo ngamacele omabili. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. ELeChina lona selikhulule izizalwane zaseMelika ezintathu ezazivalelwe elizweni lelo zisetheswa amacala okuthapha imfihlo yakulelo lizwe ngaphandle komthetho. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, oseza kuba ngumongameli waleli lizwe omutsha umnumzana Donald Trump ukhethe owake wabalisotsha njalo obe ngumsakazi kumabonakude weFox News uPete Hegseth ukuthi akhokhele ibutho laleli lizwe lona elikhulu ukwedlula amabutho wonke emhlabeni jikelele. Inyathelo leli belingakhangelelwanga ngabanengi. Intathelizindaba yeVOA News eloba ngezamabutho uKhala Babu ulobe udaba olulandelayo. Umnumzana Pete Hegseth ulibutho elasebenza phansi kogatsha lwe-Army National Guard. Waphiwa izicoco ngemva kokusebenzela emazweni abalisa ele-Iraq, e-Afghanistan kanye lasesihlengeni seGuantanamo Bay. Kodwa lumlisa obe ngumsakazi we-Fox News ekhokhela uhlelo lwe-Fox and Friends oluphuma ngempela viki. Kakaze asebenze kuhulumende kumbe ahole inhlanganiso enkulu. Wake waba libutho esesikhundleni sika Rear Admiral umnumzana Mark Montgomery, yena osebenza lenhlanganiso ye Foundation for Defense of Democracies, uthi,
I think this is an extremely unusual pick.
Lesi sinqumo esingajwayelekanga. Lo aso umsebenzi womuntu oqala ngqo ukuphatha. Okukhangelele lapha ukuthi umuntu ophatha lesi sikhundla abe ngumuntu oseke wasebenza ngokujulileyo engumkhokheli.
UHegseth wenyuse ukubonakala kwakhe ngokukhomba inguquko athi iyadingakala kugatsha lukahulumende olubona ngezomvikela. Waphikisa njalo inhlelo eziqhutshwa yisigodlo sebutho iPentagon eziphansi kwesihloko esithi Diversity, Equity and Inclusion Programs, zona athi ngezabantu abazenza izihlakaniphi. Nangu uHegseth ekhuluma emsakazweni weFox News.
There is no black, white or brown in our ranks.
Phakathi kwethu njengebutho akula muntu omnyama, omhlophe kumbe onsundu. Siluhlaza sonke futhi sopha igazi elibomvu. Amandla ethu awekho ekwehlukaneni kwethu, kodwa asekubambaneni kwethu, ekuthandeni kwethu ilizwe lethu lezimuli zethu.
UHegseth useke watsho njalo ukuthi amabutho esifazana kamelanga avunyelwe ukuya empini.
I'm straight up just saying we should not have women in combat roles.
Niyacho njengamanje ukuthi abesifazane akumelanga bathunyelwe ukuya kulwa izimpi.
Abaphenya ngokusebenza kwebutho baqathanise ukusebenza kwebutho labesilisa kuphela lalelo elixutshaniswe abesilisa labesifazana abaya empini phakathi kuka 2014 lo 2015 bafumana ukuthi ibutho labesilisa laliqinile njalo lihamba ngokutshetsha. Kodwa elihlanganiswe abesilisa labesifazana yilo elalihamba phambili ngobuciko bokuxazulula ingxaki. Ukusebenza ngokuzimisela kutholakale kulingana phakathi kwamabutho mabili. Umphathintambo webutho umnumzana Lloyd Austin wethule amazwi alandelayo kumabutho esifazana asephethe izikhundla ezijiyeneyo ngemva kokuvivinywa kwawo ngendlela efana leyamabutho angobaba.
Our women add significant value to the United States military.
Ngicabanga ukuthi abesifazana baza lohlonzo olukhulu kubutho leMelika. Siyalidinga, siyalithemba, siyalibonga ngomsebenzi wenu futhi libambe iqhaza elibalulekileyo kubutho elibukhali ukwedlula wonke amabutho emhlabeni jikelele.
UTrump usencome uHegseth yena owafunda ekolishini leHarvard lele-Princeton esithi uqinile, ukhaliphile futhi ukholelwa kakhulu kuzwe leMelika. Ngemva kokukhethwa kukaHegseth kuqhamuke imbiko ephathelane lecala lokuhlukumeza ngokocansi ake waletheswa ngo-2017. UHegseth wahlawula lo owayemethesa leli cala. Uthi wenza lokhu esenzela ukuba engabi ludaba olusegudwini, njalo uthi lokho akwenzayo wayevumelene lomamangala. Ukukhethwa kukaHegseth kumele kupasiswe lidale leSenate. Lanxa ibandla lamaRepublicans kuyilo elilawula idale leli, futhi likhokhela ngezihlalo ezintathu. Ingcwethi zithi lokho akutsho ukuthi iSenate izamamukela uHegseth, ikakhulu nxa kukhangelwa imbono yakhe ngamabutho esifazana, okuyinto esolwa ngamalunga ePhalamende amanengi. Nangu njalo retired Rear Admiral umnumzana Mark Montgomery owenhlanganiso ye Foundation for Defense of Democracies.
As I look at the senators, you know, you have Senator Joni Ernst there, herself a female combat veteran.
Nga ngikhangela ama senators, uyazi ukuthi lo Senator Joni Ernst owaye kubutho walwa impi. Ngiyakholwa ukuthi uza kuba le mibuzo ku Hexeth mayelana ngemibono yakhe.
Eze engene embusweni kuqala, ubudlelwano buka Trump labaholi bebutho babuhlezi buzamazama bungahambi kuhle. Omunye wabo owayengunobhala wezomvikela uMark Esper uthi uTrump kalungelanga ukuba ngumongameli. UHexeth ubikwa ekholelwa kakhulu kuDonald Trump. AbeZimbabwe abasebenza ezindlini kanye lasemaplazini kwele Botswana balakho ukuhola imali engange 4000 pula ngenyanga kulandela isinqumo sikahulumende omutsha esiphoqa abaqhathi. Umqondisi Dube usipha loludaba.
Ibandla elitsha elibusayo ele Umbrella for Democratic Change UDC lakhankasa kakhulu ngesithembiso sokuthi ngaphansi kohulumende wabo ozabe ethola iholo eliphansi ulakho uhola inkulungwane ezine zamapula i-4000 pula imali engamadola emelinga amakhulu amathathu $300. Lokhu kuzagoqela ukukhuphula iholo labasebenza ezindlini kanye lemapulazini. Iningi lingabantu abavela eZimbabwe, iningi labo lithola iholo eliphansi kwamapula inkulungwane i-1000 ngenyanga. AbeZimbabwe abaningi bakhala ngokuthi imali abayithola iphansi ngoba abaqhashi abakhangeli isimo somnotho esibeZimbabwe, kukanti iningi liphela kwele Botswana elingelamfanelo yamaphepha aqondileyo. Kodwa uhulumende omutsha okhangelele ukuntshintsha lokhu, uMongameli Duma Boko esithi uzimisele ukunikeza abeZimbabwe amaphepha okuhlala kwele Botswana. UNkosazana Sibongile Ncube osebenza eHabron uthi kungumbono omuhle ukuthi uhulumende akhuphule iholo ngoba okwamanje bahola imali ephansi kakhulu.
Kwandezeleke kakhulu ngoba imali esezihola zincane zincane zincane. So hayi, siyabonga uhulumende makukuthi sengenela ngendaba enjalo.
Umnumzana Oscar Maphosa osebenza ukulungisa impompi lokunye okutshiyeneyo ezindlini uPlumber uthi iningi kalisoke lenelise ukubhadala iholo le-minimum wage.
Umuntu yena lapha asebenza khona uhola imali ukuthi kakwanisi ukuthi ebhadale umaidi that amount, iyabe forsa ngoba kala choice. When it comes to 4000 labanye abasoke be-afford vele totally.
UNkosazana Sindiso Sibanda uthi ubona engathi abantu bekhaya ngenxa yokuthi bathathelwa phansi ngabaqhashi abasoke bethole iholo eliyabe lifakwe ngurhulumente.
I-minimum wage le ekhulunywa ngurhulumente weBotswana, abeBotswana abaTswana bazayithola sibili, kodwa ngokubona kwami it will work as a disadvantage ebantwini bama-foreigners ngenxa yokuthi bavele bona bathathelwa phansi as cheap labor.
Umbiko kaBhoko ukuthi abantu bazaphiwa amaphepha ubonwa njengenyathelo lingaphathisa ukuthi abokuza bengancindezelwa ngaphansi komthetho omutsha owe-minimum wage. Umnumzana Mkhululi Moyo ohlala eGaborone uthi balembuzo ukuthi bona njengabokuza bazayithola lini iholo leli.
Kungumbuzo ikakhulu kithi ama-foreigners ukuthi sizayiphiwa leyo mali kumbe kuzaba nokuncindezelo thizeni esizathola sisiphathe futhi kolunye uhlupho ikakhulu thina abokuza.
Amanye amankampani afana lelamavinkili ele-Chopis selibike ukuthi lizasungula uholisa isebenzi esihola imali ephansi i-4000 pula kuyikusekela isiqondiso sikahulumende omutsha. Kodwa umoyo uthi abaqhashi babo abakakubeki ukuthi bona badinga lolu daba kungakathembisi kibo ukuthi bazalithola iholo leli kumbe hatshi.
Kukhulunywa nje kwabanye abantu lapha la kuma-social media kuyabhiza abantu baxoxa ngakho, kodwa abaqhashi bethu hayi angezwa nje beyithinta leyo ndaba.
Umnumzana Phasi Mkhwari umphathi ntambo obona ngendaba esiphatheleni lesisebenzi uthi imizamo kahulumende yakhe ngiyokubona ukuthi akusaleli muntu emuva ekutholeni iholo elifaka umuntu isithunzi. Iofisi yomeli weZimbabwe kule Botswana ithi kuqakathekile ukuthi abeZimbabwe bathola amaphepha aqondileyo ukuze bengancindezelwa ngabaqhashi njalo bayenelise ukufinyelela uncedo kungatsha zikahulumende ezitshiyeneyo. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
The Voice of America.
Abala mapemis ohlobo lweZimbabwe exemption permits kwele South Africa sebeveze ukukhathazeka besithi balakho ukwehluleka ukuphanyeka izicelo zabo zokuthi bengezelelwe isikhathi sokusebenzisa lawa mapemis ngomnyaka kungakedluli usuku lwangolwesihlanu okulilanga lokugcina lokufaka lezi zicelo. Utaboka Ncube weStudio 7 uxoxele gqwetha umnumzana Velempini Ndlovu.
Okwenzakalayo manje bawunga-aplaya kuwebsite yeZFS ama-days awekho, so awukwazi ukuthola i-date eyamanje ngo-November or eka-December. So silinde ukuthi kuzoba lama-days ka-January. So ngoba abantu baningi abangaka-aplayi ama-waiver, okuzokwenzeka ukuthi uminister uzo-extenda i-deadline le ekhona. Ngoba le deadline ekhona yayingafakwanga nguye lo minister wamanje, yayifakwa nguminister owayekhona before uShriber uMtswalela.
Amathuba okuextenda kuveza ukuthi akhona, akungeke kwenzakale ukuthi bayale ukuextenda na?
Angeke bayale ukuextenda ngoba logically angithi i-court yathi uminister kumele aconsulte nabantu then ebeseyenza i-final decision ngabaze-PP. So lo owayekhona before uminister owayedecide ukuthi lento ayedecidile engalandelanga ama-court.
Labo abaswela ama-date laba yiwuphi umbiko elingabapha wona?
Akumele batatazele, kumele bakhululeke nje bayimisele ukuthi kuzoyenzakalani. Azophuma ama-days ka-January, ngo-January abantu babe lokho be-apply. Ngoba ukuthi ama-days awekho kwamanje akusiphutha labantu aba-aplayayo, iphutha le-Home Affairs le-ZFS ukuthi i-system yabo ayikwazi ukwamukela iy'celo zabantu eziningi.
Abaza yenelisa ukuthi bathole i-waiver lo usungumnyaka wokugcina kufika u-2025. Abanye bakhathazekile ukuthi lapha kungahamba njani ngemva kwalokho.
Ngemva kokuthola ama-waiver umuntu kumele a-aplayele i-general work permit. Uma esethole i-general work permit then uzokwazi ukuthi akwazi ukuhlala ezweni lase-South Africa for the next 4 or 5 years. Kusho ukuthi i-general work permit ababemnikeze yona yabe nesikhathi esingakanani. And then as to ukuthi kuzenzakalani after those 4 or 5 years, abantu akumele ukuthi babe worried ngoba i-directive yokuthi abantu abaphethe ama-ZTP balungiselwe yakhishwa yi-court, and then uminister okhona manje uzimisele ukuthi alandele iy'nqumo ze-court.
Umnumzana Velempini Ndlovu ligqwetha ubexoxa lo Taboka Ncube weStudio 7 ekwele South Africa. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7, njani? Hayi, kuhle kwezayo. Ya, indaba le yabumnangagwa le ukubhadala isikweleti le. Indaba evele ngiyekhweku ngitsho lezi abalaleli ngitsho be-World Bank labo lokuze labo IMF ngokuthi bayakwazi ukuthi vele iZimbabwe ngiyeke yabhadala. Noma kungaze kwenzakaleni ayibhadali, ayikho imali yankulu. And lele ukuze nilele le ngqondo zabo nokwenza kwabo vele ayikho leyo mali, ayikho. Bashiyanani right nxa bangabezabhadala imali zolezo ngokuthi noma bangazi bazibhadala i-IMF asikuzibaniki izikweletu ngokuthi bayakwazi ukuthi ababhadali. Abantu laba bakaze bathenga inkomo yebotswana, inkomo ezazibalekiswa ilokhu ze i-foot and mouth yebotswana. Bathenga inkomo lapha behlule ukuzibhadala, bethengiselwa ngemali ephansi behlule ukuzibhadala. I-government yebotswana yagcina isikhansele imali leziyane zenkomo. Ubese besithiwa bayabhadala imali kulokhu ze-IMF le-World Bank. Bazabhadala abalungu ababathathela ama-farms.
Sanibonani basakazi bethu be-Studio 7 elisipha indaba ezimqotho. Ngapha thina uVungu constituency ward 4 asilohlupho lumangabisayo kansile silaye lapha kuyomathaya nxa kubuya ama-presidential inputs ezinhle ezikolayo. Hole busuku batshayisa bo-12 abanye ngokusiyakusa. Hole busuku and abatshontshi nje bayabulala abantu ngabaholi kuhle la.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, ulakho ukusithumela owakho umbono kunombolo ezithi +1 0800 465 0318. Kulife Talk lamhlanje sixoxa ngodaba lwama Zimbabwe exemption permit kwele South Africa. Lingayikatshana ke zihlobo likhumbule luyalandela ke lolo hlelo. Kwanele olivalelisayo ngontungamili nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.